Pane nzira nhatu dzatakatarisana nadzo nedambudziko remuZimbabwe. Chekutanga, tinogona kusiya zvakadaro. Zvino zvichiita manyama amire nerongo, vanhu vachifa muzvipatara, 7 million vakatarisana nenzara, vanhu vachirobwa nemapurisa. Ndo imwe nzira. Nini vatinobvumirana kuti nzira iyi haisi sustainable. Imwe nzira yechipiri inogona kuva nzira yebongozozo, tombokunya zvibhakera torwa chaizvo. Inini vatinobvumirana kuti nzira iyi inzira inogona kukonzera kudaskirwa neupenyu nekuparadza ikonomi yedu. Nzira yechitatu inzira yekutaurirana, national dialogue. Tava nenguva tichidaidzira kuti panzira dzose dzatakatarisana nadzo muno munyika, zviri pachena ndezvekuti mamiriro ekunze haakwanisi kuramba akadaro.
Saka poitwa sei apa vabere?
Kuti tidzivirire kuwira mubongo zvozo rekukunyirana nekukunga zvibhakera, dai tagara pasi taita inonzi national dialogue. Ndoo zvikuru zvanga zviri mutsamba yadai kutwikisa mabishop. Asi tinoda kupa kutenda zvikuru kune vemachechi kubudikidza nekutungamirira chirongwa chiya chinonzi National Convergence Platform, nekuti vakatotipa inonzi National Settlement Framework Proposal.
Mungatsanangura here ipapa kuti zvinyatsojeka?
Yekuti kuti tigare pasi sevana veZimbabwe titaurirane kuti tigadzirise dambudziko iri ndeapi matano atingatora. Iyi ndinoona senzira yakanaka chaizvo yekugadzirisa matambudziko atinawo. VeZimbabwe Council of Churches, veCatholic Bishops Conference, veEFZ, machechi mazhinji anoumba mubatanidzwa weHeads of Christian Denominations, vatotipa mukana zvikuru sei tsamba yemabhishopu iyi yakanzi the march is not ended. Maonero angu ndeyekuti the march is not ended nekuti tese tiri kufanwa kumacha takananga kuenda panational dialogue, nekuti ndo nzira chete inotigonesa kugadzirisa dambudziko ratiinaro muno munyika pasina kudeuka kweropa.